mangwanani akanaka vatereriti nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica Amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti zviri kuitika mumakanzuru mazhinji zvikuru sei muHarare zviri kukanganisa magariro evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makanzura anomirira mapato akasiyana-siyana mukanzuru yeHarare anofanira kuisa mberi vagari vakavasarudza kwete mapato avo. VaShumba vanoti makanzura ane simba rekuchinja upenyu hwevanhu munzvimbo dzavanomirira. Izvi zvinobva pakusawirirana pakati pemakanzura emapato akasiyana-siyana nemakanzura matsva neavo akadzorwa zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzichangobva mukuitwa. Tabata vaShumba kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Hondo iri pakati pemapato mairi aya pakati pehurumende nebato reTriple C ngeyekuti macouncillors eTriple C paakange asiri mucouncil macouncillors akasara anokwana 24 akasara ari mukanzuru wakaronga macommittees matsva awakaapoinda machairperson matsva kuti wafambise basa apo vamwe wavo wakanga vaitwa record. Mushure me-by-election, ma-councillors A-triple-C, paakadzoka kukanzuru, wakauya waine fungidziro yekuti iwo zvavanenge varonga ndizvo zvinofanirwa kuitika. Asi tikatarisa mu-Urban Councils Act, tinoona kuti macommittees haangochinjwi nekuti tirikuda kuti achinjwe, asi ane nguva yaanofanirwa kuitwa sei kuchinjwa kuti ndiwanani vari mumacommittee ndiwanani vanoatungamirira. Izvi ndo zviri muUrban Councils Act, ndo zviri kushandiswa naminista. Asi kune gakava rekuti kana tikabvumirana semacouncillors kuti tinoda kuchinja macommittee, tinokwanisa here kuzviita patadira? Macouncillors ari kuti ndo zvavari kuda, vari kuda kuchinja macommittees, asi minista ari kuti munofanirwa kutedza mutemo weUrban Councils Act.
Tinoona zvakare kuti pane kusawirirana pamusoro penyaya yamameya. Imi seHarare Residence Trust munozviona sei? Chii chiri kuitika vaShumba?
Panyaya yameya, macouncillors eTriple C haasi kufarira acting mayor aripo akasarudzwa nemacouncillors panguva yavakanga wari record Stuart Mutiswa. Saka pavari kudzoka vari kusvika vachiti tiri kuda kuita election yameya mutsva, asi nyaya ya meacha iyo mea Jacob Mafune aisati ya pera. Saka appointment yakaitwa ya Stuart Mutiswa, minister warikuti dozi lipa mtemo. Ende mkawerenga wo Eben Kanzo's FD ino ratiza kuti ino pamasimba mazhinji kuna minister rekuita zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuona kuti izvi zvingabatsire guta here, kunyangwe tichiziva kuti zvinangwa zvaminister zvinogona kuve zviri zvakarerekera kuti warikuda kuti pawe ne kusashandurwa kwemacommittees.
Vagari vakavhotera vanhu vose ava vanotii nhaye vashumba?
Dambudziko riri kuitika ngerekuti wachirwisana kudaro service delivery yemuguta reHarare iri kufa, marara haasiri kutakurwa, migwagwa ine makomba mazhinji, motokari dzevanhu dziri kufa, mabhiuzi evanhu ari kuitwa ekufungidzirwa. City of Harare haina billing system yakakwana. Ukuwo uku wamiririri havasi kuita misangano yekuti wataure newagari. Saka pane dambudziko guru. Saka tiri kuona kuti makanselers panzvimbo yekuti wanyanye kutarisa kuti wanokwanisa kushanda sei, wakanga vari recalled newakanga wasina kurikoliwa, wakasara vachifambisa basa mukanzuro. Panzvimbo yekuti wabatane wataure nyaya dzekuwaka guta, wari kutarisa zvino wakapfeka mabhachi emapolitical parties awo. Saka mukanzuru tine ZANU-PF ine makanselers mairi, tine MGCT, tine CCC. Zvichireva kuti makanselers aya anokwanisa kushanda ese kana achida. Asi dambudziko ngerekuti weCCC havasi kuda kuti macommittees arambe achitungamirwa nemakanselers akasara ari pazvigaro.
Avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalis Siziva kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pakupera kwesvondo, mutauriri weHouse of Representatives yeAmerica, amai Nancy Pelosi, vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaZelensky. Amai Pelosi ndivo munhu ane chinzvimbo chikurukuru muAmerica kupfuura vose vati vashanyira Ukraine. Svondo rapera, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyirapo Ukraine, vakateverwa nemunyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru veAmerica vari kushanyira Ukraine panguva yehondo chiratidzo chekuti America haizofi yakabvuma kuti Russia ikunde muUkraine.
Maonero angu ndeyekuti US iri committed zvakanyanyisisa kuona Ukraine ichibudirira pahondo iyi neRussia. Takaona mazuva apera kwakashanyira Secretary of Defense Austin na Secretary of State Blinken, matop officials aya akaenda kunoona zviri kuitika on the ground, kuitira kuti vainfluence support yavanopa kunoku kuti maAmericans vasanyanye kurwadziwa nesupport, because kwaenda mabillions ati wandei kutinosupportwa war iyi yekuUkraine. Saka zvoratidza kuti United States semashoko akataurwa naAustin Secretary of Defense kuti iri serious, kuti uda kuona kuti Russia is weakened pawar iyi, kuti Russia isabudirira.
seiko America nemadzisavira ayo vaisanya ya Ukraine pamsoro soro kudai sekuti atisatamboona nyika dzinoita vapoteri kuti ma refugees akadari sei Ukraine yakasiyana nedzimwe nyika kana tasvika panyaya yokuwa na rubatsiro kubva kuAmerica nemadzisawira ayo
I think mufana tsarisa kuti hondo iyi ndiani arikurwa Russia ndiyo yakatanga hondo iyi and toziva kuti Russia is a superpower in a nuclear weapon Russia has been trying to advance influence yao sezvo akataurwa na Putin Putin arikuedza kutaya kudzosera Soviet Union yekare iya yakadispandiwa and I think ma countries US nema ma countries ma allies ayo avadi kuti Soviet Union irecreate because of opposing ideology because my Soviet Union ndeye communism irikurwisana ne yatingati ma democratic na liberal democratic states so hondo iyi maonero angu mamwe ma countries ese aya avadi kuti Russia ibudirire because Russia ikabudirira inozoramba ichi expand territory yayo tichanzwa kuti vada kuenda kunana Poland na kunana Romania so that's why ma countries ese ari committed kuti vaistope Russia isati yafura nepa Ukraine
tiri kuona kuti bato rema Democrats ndo rinoita sekuti riri kunyanya kuda kubatsira Ukraine chinoita kuti ma Republicans asaratidza kuva neshungu dzokubatsira Ukraine chii
ai simple politicking opposition politics chete kutambwa ne ma Republicans because vanoziva kuti ma America ikabudirira pa support yayo Ukraine ikawina versus Russia then credit ichaenda kuna Biden tinoziva kuti 2024 even 2022 kune ma midterm elections ari kuuyawo muna November uku saka ma Republicans haadi anything chinoitisa kuti ma Democrats aone ikwe kunge vari kubudirira pa utongo wavo
nyaya iyi ichapera sei vamoyo
nyaya iyi kupera kwayo ndekuti Russia iwithdraw idzokere kuRussia kwayo yotosarinda chaizvo because handioni kuti maamericans ataura kuti havazovumira kuti Russia ibudirire pahondo iyi saka kana zvakadaro vachiva vacharamba vachisapota Ukraine as long as bas Ukraine ma citizens of Ukraine are prepared kuramba vachirwa America icharamba ichivasapota ichivapa ma weapons state of the art weapons and the only way hondo ichapera nayo ndeyekuti Russia iwithdraw idzokere kwayo
avo vange vari nyanzvi imwe nezvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica nestudio 7 zvichakadaro hondo pakati peRussia neUkraine inonzi yatotanga kukonzera kushayikwa kwezvokudya munyika zhinji pamwe chete nokukwidza mitengo yezvinhu munyika zhinji pasi pose kuti tinzwisise kuti hondo yeRussia neUkraine inorevei kunyika dzemuAfrica zvikuru sei Zimbabwe tabata nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga
zvinorevei zviri kuitwa nehondo iyi kune zvekudya kune vanhu vemuAfrica ichokwadi kuti both Ukraine neRussia dzinozivikanwa nehurimi unoita kuti vanoita kutiwo nyika dzakawanda dzinorarama kuburikidza nekurima kwavo isu vemuZimbabwe tinowana wheat inobva kwavari nguva yatinenge tisina wheat dzedu dzakakwana nepamusana pekuti nyika dziri mbiri idzodzi dzese varimi vanozivikanwa vegorosi saka zvinoreva kuti chingwa chichanetsa nepamusana pekuti mutengo wegorosi uchange wakwira zvikuru pavanenge vaakushayikwa but sekunge zvisina kukwana nyika idzi dziri mbiri kunyanya iyo Russia imajor player panyaya dzemafuta ekufambisa pamwe chete negas. Saka munoona kuti mafuta akangokwira, chikafu chese zvekare chinobva changokwirawo. Saka munoona kuti kushaikwa kwegorosi pozoita kukwira kuchazenge kuchiita mitengo yemapeturu nemadhiziri nemagasi zvanoseenzeswa nevanhu, kunoenda zvekare kunotokonya kukwira kuchazoita zvekudya munyika dzakawanda. Zimbabwe nedzimwe nyikawo dzichange dziri padambudziko guru rekushomeka kwechikafu, zvinoreva kudhura kwacho, nekuti zvinhu kana chaachishoma chinobva chatanga kuva padhimandi, and dhimandi iyoyo ndo inoita kuti zvikafu zvikwire.
Saka takatarisa hondo iyi, Reverend Matonga, Zimbabwe yakamirirwa nei mberi kwairi kuenda uku?
Tichange tiine direct kurwadziwa senyika nezviri kuitika kunana Ukraine izvi, zvekare zvino create competition yekuitira kuti vanhu vakawanda vanenge vaakutsvaga chikafu chiri kushayika ichi. Saka competition iyoyo inotirwadza pachedu isusu kunyanya nepamusana pekuti zvinoreva foreign currency yatisina. Saka tiri kukombita nevamwe vanenge vainadzo foreign currency, vanokwanisa kukurumidza kunotenga zvikafu vachichengeta mhuri dzavo, nekuti vanenge vaine access to foreign currency, rinova riri dambudziko renyika yedu yeZimbabwe. Hatina foreign currency yakakwana mumareserve edu senyika. Saka munozoona kuti tichadhurirwa zvizhinji uye tinonetseka, nekuti mari kana yakutorwa ichino importa zvinhu zvakadai segorosi, kureva kuti pane zvimwewo zvatinoda zvinenge zvaakusafa, zvakafanana nemishonga muzvipatara and so on. Saka hazvizokwanisike mukaona mamwe emacivil servants edu anenge achiti tanga tadi kubhadharwa nema US dollar nepamusana pekuti ndo aakunyanya kutenga munyika yekwedu, anenge asingawanike nekuti anenge achiendeswa kuenda kunotenga zvekudya. Ndo chekutanga chatingakurukure about zvinhu zviri kuitika kunana Ukraine.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu, uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare neStudio 7. Zuro, Zimbabwe yakabatana nenyika dzepasi rese kucherechedza zuva revashandi May Day, vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya, pamwe nekusachichidzirwa pamabasa. Godwin Manguja akange aripo akatiunzira nyaya iyi nezuro maneru.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, amai Florence Tarvinga, vauza mumwe yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa, kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaUS dollars, asi iyo yavi kutobhadharisa vanhu kutora mapasiport nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Tiri kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira munhau dzepabasa dzemadisciplinary hearing. Zvinofamba sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe?
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023, vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga, uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga, sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekudzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi, kusanganisira ZANU-PF, Citizens Coalition for Change nemamwe, abvumirana neZCTU kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weTCCC vatendai Biti, avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa, avo vange vari munhandare, vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuAmerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple, mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato rezanu PF vaHappiness Madambi vati bato ravo rinoda uchose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi, uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu chetripartite negotiating forum.
Kuti collective bargaining inyatsobuda, kuti violence neintimidation yevashandi pamapasa ibve isavepo, saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujira.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Day hurumende inozivisa nezvekukwidzwa kwemari yedzidzo kana kuti school fees apo zvikoro zvichizarurwa mangwana. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Ukuwo hurumende inoti haina mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena sekuvimbisa kwayakamboita, ichiti haina mari yekuita izvi, asi ichiti inovimba kuti gore rinouya inenge yawana mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena. MuNewsday makare uwandu hwevanhu vari kugura michato huri kuramba huchikwira. Nemusi wechina chapfuura dare reHigh Court muHarare rakagura michato 48. Gore rapera 2021 michato inoita chiuru chine 351 kana kuti 1351 yakagurwa nedare reHigh Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masura sei kupa Studio 7, masura sei, masura sei. Aina hangu ndaida kumbobvunzawo panyaya yemabhetsi apo makati varume vanokwanisa kutora mabhetsi evana vavo vari kunze. Ko vana vakachengetwa kumusha kwana mbuya, kumusha kwamai vari kushandisa masenemu ana mbuya. Senemu ya mai machida kuchinjwa kutora senemu ya baba. Zvinoitwa sei? Tirerutsirewe ipapo, nekuti chinonetsa ndechekuti kana baba vakafa ini handina chandinowana, ndokuti zita rangu senemu yangu inenge ichishandisa senemu yekumusha kwamai. Asi ndeichizikamwa kuti ndiri mwana wokwaningi, ndinozvarwa naningi naningi, asi senemu yangu inenge ichishanda senemu yekwamai. Kana baba vazofa handina chandinowanawo, vedu vechibatsirewo ipapa, chibatsireiwo tikwanise kutorawo masenemu yekumusha kwana baba vedu. Nyangwe takura izvino vamwe vakatororwa, vamwe vakatokura kare vakuda kuchinjwawo masenemu kuti vatore masenemu yekumusha kwababa vavo. Seni ndoda kutora senemu yekumusha kwababa vangu.
Ndinohirari chitauro ndivezve Hoganu weTriple C ndiri muno South Africa kuEastern Cape kuQueenstown. Ndikutaura pamusoro pahope yechimono kuti wakatenga zvipfuyo zvaunenge watenga chakabereka mwana chichafanira kuti achiite siripi here kuti chidzingano ndechako. Zviri kuitwa vahope yechimono izvo hazvisirizvoba. Vanhu vezanu PF varikuvavaranepesi. Ndavaregedze kudaro ba kushungurudza munhu. Ndavaregedze kudaro vashaya zvokuita here? Ndokusumudza nyika here ikokoko? Nenyaya yekuti hope yechimono arikutaura zvinhu zviri kuitika, arikuonesa vane veZimbabwe, arikuzama kuda kusunungura vane veZimbabwe, mauda kumufikisa nenzira iyoyoyo. Tokumbirisawo vese vakateerera vane veZimbabwe vari kusenzeswa mune nyaya dzakadai idzi, sanai nezvamuri kuita izvozvo, ndokugadzira nyika here ikokoko kuri kuitwa nanamunataro? Ndavaregedze kudaro vakushungurudza vane veZimbabwe. Varemerwa nenyika vakubabhizi nahope yechimono.
Ndinokumbira, ndine chikumbiro speciali kuna president. Zita rangu inindi nonzi Nomen Makue. Ndinobva kwaGutu. Ndinokumbira kuna President. Ngava tibetsereo, tidzokere munyika dzedu, tiwane mabasa tindoshanda nekuti kwatiri kuno South Africa kwarema zvikuru takatenga mastendi yatikatorerwa iko zvino matinogara mastreet mudhuze nemastreet nemaroad vanofamba vachitichidzira saka takatobatira hana mumaoko chaimo. Kuti titotakana kufara kana mapati mukati menyika ino iyi zvakaoma. Saka tinokumbirawo president vamunangagwa vagadzise nyika tione kuwana mabasa. Tatinongoda mabasa tishande tiri kunyika yedu. Ndinotenda.
Makadiko muyeZimbabwe vari kuSouth Africa, ndinokurudzirawo kuti endeiwo kumusha tindovhota, tisangotaurawo tiri kuno, tisingaendiwo kundovhota, endei kumusha tindovhota. Kuda matambudziko angapera tikakwanisa kudzokera kumusha, tikandoshandisawo ndirawo kumusha kwedu. Nyika inenge yanaka, tetazvigadzirirawo nyika kwedu, timirongo gadzirwa nyika nevamwe. Endei tindovhota neuwandu hwedu vana veZimbabwe.
Mazuva sei vashamari vestudio 7 kadini yangu inozipasi Muflanga tiri patembisa apo. Ndemashoko mari matatu kuti vajurai mumwe vasatore Zimbabwe kuti ngatei ngeyavo vega. Zimbabwe ndiye munhu weshe, tifanotirarame teshe. Saka jurai mumwe vasatore Zimbabwe kuti ngatei ngeyavo vega. Zvaro kuti aisi right ndezvavanoita ivo. Kulai mumwe asatenga teZimbabwe ngeyake ena. Handizvopi izvozvo kaasi tsika ari kuita iyezvo. Toro munhu wakafanana nevamweni. Ndizvopi izvozvo zanobefa. Oda kuguta yega, kuguta yega. Havasi kushandire nyika, havashandire homwe dzavo chete. Vana vofoka nenzara, vana vasi kufunda, maticha asi kufundisa. Nyika yedu ine mari dzakawanda, vane magodhi mari asi vanotore mari dzoisa muhomwe dzavo. Teitambura, havagadziri marodhi avadini, vengesa muhomwe chete. Saka vese vanongosigira zanopiefu, vanosigira kuti vari kurya veiguta nevana vavo vendo chikoro. Saka vanazopana zvombo zanopiefu chakadhaka, kuti vari kurya vesha vavo. Vasadaro, asi ichazokwanawo nguva, Mwari aisibenzira.
Apa studio 7 chinepada chaizvo, asi ini mamuna tsika yekutora vanhu vechikadzi. Isusu takatoora mwoyo nenhau yekuti hatisi tombonzwa modhi yedu achiverengwa. Zvakangooma vedu veitotaura seiko kuti munangagwa akatiipira. Tozotaura sei musingatore maaudhiyo yedu.
Dzidzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinoramba tichikurudzira vanhukadzi kuti vatipewo pfungwa dzavo. Tinodawo kunzwa kubva kwamuri vana mai nanhasisi. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.